Ndoda kutidzira kuti hongu kune urongwa huriko mangwana hwekuparura chirongwa chokuenda kumakomuniti vanhu vachinonzwikwa. Chirongwa chichaparurwa nemutungamiri wenyika wedu Comrade Dr. E.D. Mnangagwa. Zvekare chirongwa chinenge chichikumikidzwa kumadzishe kuti vafambe nacho.
Ko, urongwa uhu hwakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe?
Chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonhodza nyika. Unongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvizere, vanhu vanofanira kunge vakabatana. Iyi ndiyo kurudziro yemutungamiri wedu wenyika vaMnangagwa kubvira pavakatora chigaro chekutungamira nyika ino. Saka ndo zvatichaona zvichiparurwa mangwana.
Saka madzishe ndo anenge achitungamira urongwa hweso?
Hongu.